A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, October the 10th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the continued decline of the economy at a time when food prices are continuing to rise but salaries remaining stagnant. We'll also be looking at the continued doctors' strike, where doctors from government hospitals have downed their tools, complaining of low salaries.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 909 kilohertz medium wave also, and 1525 kilohertz. It goes out to you every day, Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, as we are now live streaming, joining the conversation right now.
And for those who are just joining us, would like to welcome you. The situation in government hospitals continue to decline, with patients receiving limited treatment as government doctors have continued their work stoppage, demanding higher wages, saying they can no longer afford to travel to work as the economy continues to decline.
Today, MDC leader Nelson Chamisa visited Harare and Parirenyatwa Hospital to assess the situation on the ground and noted it was dire. Let's listen to what he had to say.
We've just started with this Harare Hospital. The situation is very dire, but we are going to be giving an assessment because we are yet to tour the other areas. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention. So, yes, we are still assessing, but it's not a good situation at all.
That is MTC leader Nelson Chamisa in Harare.
And today, a judgment was reserved in the case where the Zimbabwe Hospital Doctors Association was taken to labor court by the government for their industrial action. Let's hear what the association's lawyer, Doug Coulthard, said on the issue.
So that essentially is what we were arguing. The state was arguing that no, it's a strike and it's an unlawful strike. There was also some argument on whether some legal argument around whether the Labor Act applies. So all of these issues have now been placed before the court. The court has not yet made a decision. As you heard, the judges said that judgment is reserved, which basically just means that there will take some time to deliberate on the submissions made to them. But the judges indicated that given the gravity of this matter, judgment should be handed down soon. So we now await a ruling from the court.
That there was the Hospital Doctors Association lawyer, Doug Coulthard, in Harare.
Meanwhile, President Emmerson Mnangagwa is in Paris, France, attending a health conference. The First Lady Auxilia Mnangagwa today met female ex-combatants and widows of the ex-combatants in Bulawayo to discuss about challenges they are facing.
And in Zimbabwe, we see today joined the world for World Mental Health Day at a time when mental health issues and suicide are said to be on the rise due to the declining economy. We will be discussing this in future programs, as well as breast cancer, which is commemorated this month. So please, if you have any stories that you'd like to talk about regarding mental health issues and breast cancer, this is your platform. Let us know. What are your views on the issue, sir?
Yebo-ke kulabo abasanda ukusixhasa, lamuhla-ke sicubungula udaba lokubhidlika komnotho welizwe. ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqonga mihla ngamalanga njalo iningi lithi ikhuphuka mahlayana okwenza ukuthi lingenelisi ukuthenga okumqoka elikudingayo empilweni insuku zonke. Sibonile ukuthi intengo yempuphu ikhwelile, intengo yamafutha ukupheka, ichukela, wonke nje abantu bathi lamabhasi, lemchova, akusagadeyi. Ithi ikhwela nje intengo yempahla kunjalo, imholo kulabo abasebenzayo, ilokhu imile mpo, yona ingakhuphuki. Okwenza kube nzima ukuthi abantu benelise ukuthenga abakudingayo. Lalabo phela abazisebenzayo bathi abantu ababuyi ukuzothenga kakhulu impahla zabo. Ngakho ke lokho kuthiwa yi-profit, kunzima ukuthi uthole inzuzo. Njengoba sifona nje ukuthi abantu abaningi bathengisa ama-airtime, abanye bathengisa lani lani impahla ezitshiyeneyo. Kodwa ke yikho ke sigxile ngakho namhlanje ukuthi sikhangela nje konke okuhluphayo elizweni ngesikhathi ke odokotela bekhalale umsebenzi. Siyabona ukuthi odokotela ngempela sokuze kwedlule inyanga belokhu bekhalele umsebenzi besithi bafuna ukwengezelelwa iholo. Njalo lezinye inhlanganiso lazo zitshengisela ukuthi mhlawumbe zingakhalala iholo. Sibonile le nhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni AIRTUZ sithi laye ngomvulo labo baza lahla ke izikhali baqalisa ukukhalala umsebenzi. Kukanti ezababalisi ke izimtha layo ithi hayi ifuna ukukhulumisana lohulumende kumtshela ukuthi abesenelisi ukuthi baye ezikolo ngemali abayiholayo. Laba ke sikhulume labo bathi ayisikho ukuthi bakhalala umsebenzi njalo, bavele abesenelisi ukuthi baye ezikolo bayifundisa. Nanku labo dokotela bathi abasenelisi ukuthi bayisebenza bekhululekile ngoba imali ingeneli, babengadlanga, bengenelisi lokunakekela imuli zabo. Ngakho ke sicela usitshayele ucingo usitshele ukuthi uthini ngalolu daba, usinike owakho umbono. Ubone ngani kuyini ongabe kuyenziwa, uphila njani lapho khona, kuyini inkokheli zesigabeni sakho ezikwenzayo ngodaba olukhona. Lokhu bekhona yini abaholisa abantu ukudla ezigabeni, abaswelayo, abagugileyo, intandane, kuhamba njani? Usitshayeleke ucingo, siza kutshayela njalo lathi sixoxe lawe, kumbe utshiye umbiko wakho khonapha nxa usilandela kukhasi lethu le-Facebook, siza ubala emoyeni.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi pachirongwa chedu chewomen's round table tine Gango. Tichange tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvino munyika pari zvino apo vazhinji nyanya madzimai vari kuchema-chema vachiti ivo mitengo yezvekudya iri kuramba ichikwira. Kune rimwe divi vana chiremba taona isu nhasi vari kuramba vachienderera mberi nekuratidzira vachitiwo havasi kufara nemuhoro wavari kupiwa. Uyezve taona isu gweta ravana chiremba vadakotad vachitaura ivo kuti pari zvino nhengo dzavo dzeZimbabwe Doctors Association dzicharamba dziri kuratidzira kusvika panyatsoyananiswa kuti zviri kumbofamba sei. Taona zvakare mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachienda kunoshanyira nzvimbo yeHarare Hospital neParirenyatwa Hospital vachinoona ivo mamiriro akaita zvinhu kunzvimbo idzi. Regai timbonzwa mazwi avataura mushure mekunge vasvika ikoko kuzvipatara izvozvi zveHarare Hospital neParirenyatwa Hospital, kwavanga vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Uyezve taona isu vamwewo vanga vari ikoko varwere vachitaurawo maonero avo ezviri kuitika ikoko. Regai tinzwe kuti vatichi.
Handina kuona hangu paine chaka ipapa nezvaitwa navashamisa kuti vanopinda zvavachishanyira varwere vaida kuongorora maitiro ari kuitwa muzvipatara sezvo vana chiremba vari pamastraiki. Nekuti nguva zhinji tinoona vanhu vachipinda nguva nenguva vachishanyira varwere vavo, nyange vemachechi tongoona vachipinda vachinamatira varwere. Saka pachazonyatsochinja handina kuchiona kuti chii.
Apo tiri kunzwa isu kubva kune mumwe murwere anga ari kutaura iye kuti haana kuona chakaipa nekuti vachamisa vawanikwe ivo vachienda kunoshanya. Asi regai tinzwe kuti vachamisa vati chii pavasvika ikoko kuchipatara cheHarare Hospital nekuParirenyatwa.
We've just started with this another hospital. The situation is very dire, but we are going to be giving an assessment because we are yet to tour the other areas. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention. So, yes, we are still assessing, but it's not a good situation at all.
Aiwa apo tiri kunzwa isu mutungamiri webaturi MDC Vanelson Chamisa vachitaura ivo kuti zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara mavashanya nasona vachienda kuchipatara cheHarare Hospital tikaona zvakare vachienda kuparirenyatwa kune rimwe divi mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanga vari kubulawayo uko vawanikwa ivo vachisangana nemadzimai vaimbova varwiri vehondo yerusununguko uyezve kune abo chirikadzi dzevarume vairwawo muhondo yerusununguko taona vachitaura ivo pachitiko ichochi vachiti madzimai vanofanira kubatana vachiita ivo mabasa emaoko asi tikaona zvakare vaimbova varwiri verusununguko vechidzimai vachichema-chema kuti zvimwe hazvisi kusvika kwavari ikoko kubulawayo nedzimwewo nzvimbo vanongonzwa nezvazvo mamwe maprogiramu asi haasi kusvika kwavari asi regai tinzwe kuti amai Auxilia Mnangagwa vati chii
tiri kuchema nemasanctions dzadzise munyika yepenyu tigotenda zvakare esadic yakadai kumira nesu kuti masanctions avo ma20 years achitambudza munyika yedu anga achibviswa mukanyika kadikidiki kekwedu kanonzi zimbabwe naizvozvo ndokurudzira kuti vasikana ngatibudei neuwandu hwedu nokuti nhamo yacho inyakamuva isusu navana saka naizvozvo tinobuda tose hazvinei kuti unoenda chechipi hazvinei kuti uri webato ripi asi dambudziko rakauya nyika yedu karepo zvino zvandaviga nhasi zvizhinji ndezvekuti vasikana vandanga
aiwa apo tanga tiri kuona amai Auxilia Mnangagwa vanga vari kutaura ivo vari kubulawayo asi regai tinzwe mazwi avataura pamusangano wanhasi vachitaura ivo pamusoro pezviurongwa hwavari kuti ivo unofanira kuitwa nemadzimai kuitira kuti vawane pundutso panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika regai timboverenga zvamuri kunyora ipo pano tina Paula Chimwanda ari kuti hai tongai mpunga ari kuti ari pano Sibanda Stole ari pano tina Simeon Banda ari pano tina Gabriel Machinga ari pano and I'm watching you ndiri kuno kumpumalanga kune avo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tine gango tiri kutarira isu zviri kuitika munyika pari zvino apo tiri kuona kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uyezve kune rimwe divi vana chiremba vati ivo vari kuramba vachienderera mberi nekuratidzira sezvo vasiri kufara pamusoro pemuhoro wavo wavanoti uri pasi uri kutovatadzisa kuti vaende ivo kuenda kumabasa saka ndozvatiri kutarisa uyezve takatarisira isu kunge tiina amai Linette Karenye ndiri kutonzwa kuti tinavo ndivo mutevedzeri mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanga vari ivo vachienda kunoshanya kunzvimbo yeHarare Hospital neparirenyatwa tinokuchingamidzai nemufaro amai Karenye aiwa tinofara mungatitsananguro here nechirongwa chamamui nacho nhasi maenda kupi nekupi uye maona kwakamira sei
nhasi kutone kuparirenyatwa president vedu advocate Nelson Chamisa vawana zvavaona zvakanaka kuti vamboenda vanoona state yemahospital vedu vari kurapwa zvakanaka here uyewo zvii zviri kudiwa muzvipatara so sapresident wevanhu vakwanisa kuenda tikatenderera muzvipatara taona kuti muzvipatara hamuna kumira zvakanaka mavhera
takanyanyotarira nyanya kumadzimai zvazvakamira sei zvamaona semudzimaiwo zvii zvamungati maona
kumadzimai hakuna kumira zvakanaka mavela zvikuru kuru sei kumadzimai aya vari kumirira kuzovari mumalebha nevaya vane vana vanorwara taona kuti madzimai mazhinji vaakuenda kunosununguka vamwe vaya vanenge vanzi vari kuenda kusiza. Vamwe vacho vari kuwana machallenges vachitofa, vamwe vari kuitwa maoperation, vamwe vasati vatoasistwa kuti vaone kuoperatwa. Mimwe yemachallenges emahospitals, number one, muzvipatara madoctors, manurses pese tiri kuzviona kuti havasi kukwanisa kushanda nekuda kwemari dzavari kupiwa dzisiri kutenga. Mamwewo madzimai vane vana vane maproblems emaheart problems, hakuna mameshinzi anovabatsira. Madzimai mamwe ane cancer havasi kukwanisa kuafoda kuenda kumakemiotherapy nekuda kwekudhura kwemishonga yacho. Uyewo mishonga mizhinji inangogadzikwa muchipatara asi unonyorerwa prescription. Prescription waenda kufamasi hakuna mishonga, mari iri kudiwa maUS dollar uku vanhu vane maRTG. Saka kumadzimai kuratidza kuti upenyu hwangosara chete kuti kana waenda kuchipatara hauyi uine chivimbo chekudzoka kunze kwekunga uchitoziva kuti kuda ndiri kuenda ndichinofa ndisingadzoki.
Aiwa, mumbobata makadaro amai Linette Karenye, tichadzoka kwamuri, bate makadaro star.
Yebo ke kulabo abasanda ukusixhasa kathesi ke sixoxa ngokwamakomnotho welizwe okukhona la kathesi. Abantu abaningi bakhala ngokuningi okubahluphayo, ukudula kwempahla ezitolo, njalo bakhala ngokuthi abasanelisi ukugada amabhasi lokunye besiya emsebenzini. Sinanzelele njalo ukuthi odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi. Ukunjalo nje sithanda ukubonga labo abasilandelayo futhi kukhasi lethu leFacebook. UTim Hlabangana uyasibingelela, usikhumbuza umlalazi uMini Noxi. Njalo silombiko ke ovela kwincube Hitman uthi everyone is lost hope in Zimbabwe. No one knows if things will ever change. Even the government has no direction way to. Ye, kodwa siyamuzwa ke uhulumende uthi yena ziningi inhlelo alazo azancedisa ngazo. Njalo uncube Hitman uthi simtshayele ucingo ke kunombolo zakhe lezi lo Mini Noxi. Ye, sizalitshayela ke ucingo lisinike imbiko yenu emoyeni lapha lisitshela ukuthi kuyini okwenzakala esigabeni zenu.
Kunewo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi, tine gango tukutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika, nyanya kuzvipatara zvehurumende, uko tiri kunzwa kuti vazhinji havasi kukwanisa kunge vachiwana rubatsiro. Uyezve sekunzwa kwataita kubva kuna amai Linette Karenye, vari kutaura ivo kuti ivo nemutungamiri webato ravo reMDC vaNelson Chamisa vashanyira dzimwe nzvimbo, Harare Hospital neparirenyatwa. Saka vanga vari kuenderera mberi vachitiudza kuti zvii zvavaona ikoko. Saka kune avo vada kupinda muchirongwa vachitaurawo maonero avo nezvavari kusangana nazvo, nyanya vari kuzvipatara. Nyorai namba dzenyu, makaisa makode numbers enyu tigokufonerai. Amai Karenye, tombodzoka kwamuri. Zvamira zvakadaro, poitwa sei apa? Tinoona kuti imi muri vebato rinopikisa. Pangaitwe sei kuti zvinhu zvigadziriswe imomo muzvipatara?
Muzvipatara chiri kudiwa chandiri kuona mavhedas iissue yekuti chekutanga the crisis yemuZimbabwe legitimacy. Tese tozviziva kuti takabva kusarudzo tikava nemakakatanwa pasarudzo dzinova dzakaanaunzwa. Izvozvo zvega zvinoratidza kuti munyika muno, nyika kuti ive nesanity, ive nerunyararo, ive nedevelopment, ndokunga munyika macho muine good governance. So muonere wangu, there is no good governance at all. The issue of accountability, the issue of transparency, the issue of democracy, the issue of maabuses ari kuitwa vanhu, maabductions, ivayo vanondoratidza ega kuti nyika yedu pachezvayo haikwanisi kuita development kana tichiri pazvinhu izvozvo. So nyika muonere wangu chainoda, inoda mukomberanwa. Vese vanozviziva kuti advocate Nelson Chamisa is a key player munyika yeZimbabwe kuti vanhu vaite confidence. Even vamwe vese vanoda kuuya kuzoinvesta muno vanoda investor confidence kuti ivo vanhu vange vaine chivimbo chekuti kana tikainvesta muZimbabwe tiri kuinvesta kumanhu vanoziva zvavari kuita. Nekuti tikatarisa machallenges atinawo iko kuzvipatara, hazvirevi kuti hatina dzimwe nyika dzinokwanisa kutibatsira, asi zviito zvatiri kuita isu sevana veZimbabwe iko kuya kwekuti madoctors kana akaratidzira, imi munotokwanisa kukidnapa madoctors acho, manurses akaratidzira kuti weduwe mari yataakutambira yaakukwana mujerikeni 20 liters yefuel haichakwanisi kuti teacher atenge anything kuti aise mumota make. Teacher kana nurse kana doctor, all the civil servants vanomukira vachiuya kubasa, asi chavari kurira kubasa hapana.
Saka kana vari vakuru venyika vanozvipitira vakuru, how do you expect vanhu vako kurarama kana iwe uchimupa salary usingakwanisi kuti amuke achiuya kubasa? Izvozvo zvega zvinoratidza kuti mavhelasi munyika haina runyararo. So chinodiwa ndechekuti dai vamunyangagwa neavo vanozvipitiriwa namazvikokota mukutungamira Zimbabwe ngavagare pasi votsvaga a genuine platform, voita a dialogue inoita kuti vana vezimbabwe vagarisane pasi, vagara pasi voita make sure kuti vaita a roadmap to a free and fair and credible election. Issue inoita kuti nyika yedu ive nerunyararo. Totsvaga maeconomic reforms. Zvii zvingadiwa? Issue haisiri yekupinda mupower. Issue iripo ndeyekuti taita here mareforms, manager reforms, maeconomic reforms. Ekuti kana taizviisa izvozvo hware izvozvo hwavapo, dzimwe nyika dzinoti hamuchaoni Zimbabwe yakuita zvinhu zvinoti nyika ifambe. Izvozvo ndo zvinoita kuti nyika yedu ione kufamba.
Maybe Mike Renye, if you can just tell us in English, you visited Harare Hospital and Parerenyatwa Hospital today. What did you see on the ground? You know, we've had a lot of reports coming in, people saying they've been out there but no treatment, you know, with the doctor's continued strike. But what did you see on the ground?
The situation is pathetic, my sister. The situation is pathetic. You think people are getting medicine. You think people are being treated. People are not being treated. The hospitals are only there to house people, just to admit people, but the medication is not there. We visited this unit where people are on oxygen. Most of them have got lung problems. Some have got kidney problems. Some have got heart problems. They continue to stay on life machines. And some of them have got, they stayed there for about 4 months. If they are going to be discharged, there is no electricity at home, there is no generator. And I can testify that one of the elderly who was admitted said, Advocate Nelson Chamisa, I really need help because the issue is if I go home, I'm going to die. I need to buy a machine which will cost me $3,000, which also requires a generator because there is no electricity at home, or which requires a solar. In other words, it clearly tells you that the situation is bad. If somebody is discharged and can't afford to buy that kind of a machine, in other words, we are saying, go and die. The little ones who are also admitted there with their mothers, they are not even getting assistance. Those who are pregnant, they are not even getting assistance. You know, the situation is bad to an extent that we are losing mothers before they give birth. Some of the women are being operated, no medication, no injections, and because of pain, they will end up losing life. So the situation at Parerenyatwa Hospital and the situation at Harare Hospital, truly speaking, we really want these people to take responsibility. I was even saying, yes, we know the first lady is also doing this the visit for the hospitals. Can she visit the Parerenyatwa Hospital and the Harare Hospital? Because I know after visiting, she must go and tell the husband that the situation is pathetic. And I think it's high time now, people, to say we can't do this alone. We also need key players like Advocate Nelson Chamisa. The issue of legitimacy will even cost us. They must sit down, try to talk to each other with a genuine heart. We must have somebody who is independent. He can't be a player, he can't be a sub at the same time. So we need someone who is neutral from our region, from our friends, so that they can try by all means to put this thing to an end, because people of Zimbabwe are suffering. Without investor confidence, we will continue to suffer. Without investor confidence, the prices of goods will continue to escalate. You know, today you go and buy bread for $7, tomorrow $10. And can you imagine for a rural woman down there in Cholocho, in Lupani, in Hot Springs, that woman is expected to feed her family. She wants to pay to buy $10, 10 kg minimum for 60 RTGs. She wants to buy the sugar, the 2 kg sugar for 35 RTGs. That woman is not even getting any salary. That woman is a vendor. That woman is sending her children to school. So the situation needs people with their minds of saying, yes, for sure we need power, But power without people doesn't mean anything.
Thank you so much, Mike Arenye. Please stay on the line as Standakila.
Isiphathamandla sebandla le-MDC uwesitshela yena esichazisela ukuthi uhambo olwenziwe ngumongameli we-MDC umkhokheli we-MDC mnumzane esenjamisa baboneni bathi hayi isimo kasisihle lapho esibhedlela abantu baswela okokusebenzisa abantu bagula isimo mubi ngoba siyabona ukuthi odokotela bakhalale umsebenzi sizwa-ke ukuthi silomlaleli ecingweni siyakwamukela kuhlela.
Yebo, ngiyanamukela konke nabalaleli abanye abo.
Ye, mbani esikhuluma laye?
Elikhuluma laye uHoward Ncube.
Yebo ke mnumzana Ncube, ungasinika umbono wakho ngalolu daba.
Udaba lungisa ubuhlungu. Ungabe ukuphi kwelizwe, ungabe ungaphi kwendawo, uyazi uma ukhala into unayo kukuzwisa ubuhlungu. Into ekuzwisa ubuhlungu ngeZimbabwe, Zimbabwe has got all the resources required by any other country in the world, but the management. Engasho ukuthi abaholi, abakhokheli belizwe, ibona abasebeqekele izwe phansi. Ikhona osokubulale osekuthethe ilizwe laba lapha elikhona. Even whoever is sleeping or uyenzani, uyazibuza ukuthi will Zimbabwe be ever like before it was in 1980s? Even ever it was there was a political conflict there between the ZANU and the ZAPU party. Will ever people live that normal life now?
Mm-hmm.
That is the question. If the question comes to everybody, and then we need those two leaders not to make walk the talk. They have to come together in a table and meet the demand of Zimbabwean people. Not to meet the demand of the political Chinese. That is where the problem is, because everyone, even Chinese himself, is only going in Harare Hospital, the only hospital, maybe or in Pilo Hospital, not knowing what's happening in a rural hospital outside about 500 or 600 kilometers away from Harare, not knowing what is happening really there. You see, they're only looking for political grounds in towns. But yeah, what happens to the people who are in rural areas? So that is Zimbabwe needs all of us.
Yeah,
you are in diaspora, you are in Zimbabwe, wherever, in each and every corner, as we are, we have got such a what called a platform, Yonaleka Studio 7, and at the end, but we need as much as we can in Zimbabwe. As one family, what can we do in Zimbabwe? Ngoba nayo the own government sakaphelela akunalento ozamukezwa noma umuntu uyabamba namanje ngibona engathi lana eNyizimbabwe use angazise France. But if ever uyasuka le France bayahlala bemhleka ukuthi bezodingani. There is nothing. Last month ulese United Nations that will be America. He didn't get anything because they bought him.
Ye ngingenele khonapho kodwa wena uvela kuliphi uvela kusiphi isigaba njalo khona umomo unjani?
Mina ngivela esigabeni saseplant. But eplant I can say ukuthi we suffered long time before because where I am now I'm in South Africa and I came in South Africa 8 years ago when Zimbabwe was in stable. There was nothing which was short. I just came on my behalf, but now at this point, now is it easy
to help those back home, and what exactly are you helping them with? What are they telling you?
Ekhaya sinceda kakhulu lokho esinceda ngakho omalaja, but it doesn't do any help this one. Akwenzi lutho ngoba uma uhambisa namhlanje iduty iyakushaya kwesinye isikhathi uzotshelwa ukuthi izinto zithethe ebhoda. Yabo? So ukuthi zithathe ebhoda ziyiswaphi awungeke wazi. kati ngabe at this time nebhukane njengoba kule crisis efana nale lebe abe nakethi let's just get izinto ukuthi abantu abana straight ama-beneficiaries ngisho kanjalo nje ukuthi sibhalise straight izinto sizihambisa kubobani ukuthi izinto zibe ku-stable condition because usukalana uye ekhaya uyasafara ukuthi izinto nje zize ziyefika to the right corner it will cost you more than what you earn even in South Africa or even in Botswana. You know what I'm trying to say? So izinto zinzima ezimba ukuthi even to smuggle you can smuggle anything but to reach that point it will cost you double than the price what you have buying.
Mm-hmm. Hayi kuzwakele, sibongile kakhulu umbono wakho.
Siyabonga mama.
Yes, that was the listener in South Africa from Plan Prime Show. Mm-hmm. Kotie was missing, yes. But mm-hmm. Yeah, he's saying the situation is tough there in Zimbabwe, but he's blaming mostly the government mm-hmm. for that. He's saying long back everything was fine, but as we always hear, the government is saying they have some programs in place and they are doing all that they can to mm-hmm. make sure the economy recovers.
Mm-hmm. Let's take a caller. Hello, caller. Alova Banda.
Hey, Magadi.
I what did you tell Neme Murikupi?
Dire ku South Africa mu Johannesburg.
Eta writings.
Aiwa, ndinochokutanga ndinofara nokupinda mu rongwa wakadai uyu.
Mhm.
Ndinofara chose boys ma panguwa dzeforo kuroko ndambopota kupinda mukati menhawis asine kuda nandine chishuviro chaizvo chaizvo kudai ndambowana kana hani mumiriri we hurumende sezvaitwa navangu navaripo ndine mubvunzo muviri kana kuti mitatu yandoda kuvabvunza.
Mhm.
Chokutanga urongwa hwawo hwakanaka hwekuti madaisikora vawanika nekuenda kunovhota vari kunoko.
Okay.
Zvinhu zvakanaka chose zvekuenda kunovhota saka mubvunzo wangu uripo kuti sezvakamboitika makore aivhotwa tinozivayo murehwa maramba pfungwe ine vanhu vakasvika kuma 37,000.
Mhm.
Kubva kwamurehwa kusvika kuHarare I think pane about if I'm not mistaken to 450 kilometers kusvika muHarare pa head office ye polling station.
Mm-hmm.
But kana takuno ku South Africa tazovhota isusu handiti ka tavhota pavhoti yedu paachasvika ikoko.
Hello caller.
Vhoti chitunguza ine vanhu vakawandisa vane 10,000 vakavhota. Murehwa muramba pfungwe kuri zevhoko kwakabuda 37,000. Saka vanhu ivava vazokwanisa here kuzochinja mavhoti anenge achizobva kuno kudiaspora achizoenda kuZimbabwe kwaanenge achizosheedzerwa.
Aiwa mubvunzo wakanaka.
Sanga iwewe wepiri. Vari kuti hongu icho kwadi zano PF nambozwa vachitaura kuti yakahwina. Yakahwina jira. Sei ichiomesera vanhu vacho vezano PF vavhotera. Mumashopu hamuna. Marizevha chaiko chaiko kwavanoti vari kuhwina ivo vezano PF. Vanhu ivava vari kutambura havasi kukwanisa kana kutenga sauti. Havasi kukwanisa kana kutenga shuga. Havasi kukwanisa kana kutenga usari kuti vadye nyama pamwedzi gamazuva anoverengeka. Asi vachitiwo vakavhoterwa nevanhu vari kudi kuti vanhu ivavavo zvavakavhotera ka vaitiwo zvinhu zvirarame zviye zvakanaka ende kana vachinge vachindipindura ngavarege kuda kunzvinga nenhau yemasanchero because ivhuria riaka vanhu vanorima magadheni vanoita se azokurimisa zvacho nanafetiraiza hazviko. Saka ngavarege kuzopindura vakandipa chinangwa chokuti masanchena.
Aiwa.
Then chetatu ndechekuti ikozvezvatiwa nemadonors. Zvaendeswa nemadonors izvozvozvo ndo pavanenge vakusarura kuti ava ndeve MDC havafanire kutambira mbeu. Asi handi hazvina kubva mumaoko echi ebato ravari kumirira iroro zvabva kune madonors chevanhu for example vakawirwa netsaona yemvura yakapfuura. Zvakasvika pakuora vachizviti ava vakasapota MDC ava ndive ZANU-PF ZANU-PF ndovanowana hazvina kubva kuZANU-PF vanongodi kungopa vanhu semabetsero avakaita madonors vachibvisa mari vachibvisa nhumbi vachibvisa zvokuvakisa ungovapa zvakaenzana zvavo izvi mai zvevanhu vakavhoterwa manje kuti izvi ndezve ZANU-PF ndovanozvidya bhozi ndovakaita kuti tive team power asi iye zvinezvi munhu wese ari mupower hasina kuvhotera ZANU-PF neakavhotera ZANU-PF vari kungotambura zvakafanana
aiwa
minista ivo vakaenda kuZimbabwe vari kuenda kunotenga maok chinhu chavari kuenda kunotenga maok chinenge chine mutengo wakakwirira asi vakavhotera futi ZANU-PF
aiwa tinokutendai hanzvadzi iyi manyatsowana mukana wokutaura mapoints enyu matatu tinokutendai tichazotora zvamataura tonobvunza vezanupf tichinzwa kuti vanoti chii nezvamataura muve nezuva rakanaka
tinotenda
babai Star, you heard there, I think we had a caller who's listing some of the things that he wants taken care of. He was just asking that, you know, there's a lot of discrepancy when it comes to food distribution with, you know, people that don't support ZANU-PF not being able to access. So I've said to him, okay, we'll take your concerns and put them across to the ZANU-PF people.
That's interesting.
Mm-hmm, but we have my Lynette Karenye back. I know your caller said something, if you can recall. He said something about the opposition, that why are they only visiting urban areas, I think I heard. I'm not sure if he said it in Ndebele or English.
Yeah, I said it in English.
Uh-huh. So Mai Karenye, taona pane vambofona pana pawanga vari kubvunza kuti muchaenda here kunoshanya kuzvipatara zviri kunze kwenyika kumaruva uko kunze kwetaundi kumaruva seMDC.
Hongu mavhelasi, chirongwa chatagara tichiita kune avo vakamboteerera zvepastudio 7 pano takamboenda kunezvipatara zviriko mukatarisa patakaenda kuLupane takaenda kuhospital tikasvika tikaona ndopaya patakaripota kuti kune zvinhuwo zviriko zvisina kumira zvakanaka ikoko ndo kune ishu yemachild marriages vana vazhinji vari kuzvitakura vaine 14 16 18 kumatebeleland north ende varipo pakugarira muzvipatara tiri kuona vachitaura vachitambura chero necotton wool chairo havasi kukwanisa kuriwana vazhinji vacho pavanenge vachisununguka vamwewo ndo pavanozosvika mukufa nenyaya yemaages mukatarisa kusilveira mission takambobuda zveipo pano pastudio 7 president vedu vachamisa vaenda nesu kusilveira mission tichinoona maexpected mothers achitaura kuti ukaitwa operation uri kudiwa 150 which means mukadzi ari kureserve akangonzi operation zvoreva kuti asununguka haasi kukwanisa kudischargewa kuti aende kumba mishonga kuzvipatara ikoko hakuna saka chirongwa chagara tichiitwa ende chirongwa chatucharamba tichiita kuti tione kuti tinobatsirana sei nevanhu vedu uye nekuti tizame kuita shame the government kuti vaone kuti ehe munoenda imi mukarwara munoenda kunze kwenyika nekuti mune mari ko isu tisina ko vasina mishonga yekutenga vanoita sei ivo pachezvavo vari kumusoro mupresidium vanoziva kuti vakarwara vanoenda kunana China vanoenda kunana India ko munhu ari kumusha rural woman zvake sekuru vari kucholocho sekuru vari kuLupane vanorapwa sei nekuti havana kana chekubatika chekuti vabate cheuviri chekuti vabhadhare mari idzodzo US dollar saka chirongwa chagara chichiitwa naadvocate Nelson Chamisa chavanoramba vachienda kunoona situation yekuzvipatara zvedu vamwe tichitoona kwatinokwanisa tichibatsira nekuti tapedza kutenderera kudaro munonzwa mwoyo wetidzi munonzwa mwoyo wokurwadziwa kuti dai Mwari apindira kuti zvinhu zvione kufamba muZimbabwe
aiwa bataenyu makadaro timbotora muteererisa
yebo ke sezwa kuti silo mlaleli ecingweni mbanesixoxa layo
hello
yebo linjani
siyaphila mama linjani ndani
hayi siyaphila mbane sikhuluma layo
ukhuluma lo Scott Mpofu Plumtree
yebo kunjani khona ngapha ePlumtree
hayi Plumtree kulo moya umoya wakhona uyavunguza thuli ha kunzima
ni ungasinika ke umbono wakho ngalolu daba
ya mina ngakhulu ngisendabeni yamadokotela ya engifisa ukuthi ngibe kwazi kahle kahle ngamadokotela ukuthi amadokotela nxa esithi wona bacela bafakele imali amadokotela ngabasebenzi njengabasebenzi bonke abakhona ezweni angithi So ngani ngumsebenzi ngisebenza mangilanda umqhashi wami ngifika ngithi kumqhashi wami ngicela ungifakele imali. Ngiyabe ngiyibona imali engiyifakayo ezweni ngithi ukampani. So the third which is amadokotela wone njengoba sithi acela le mali bayayibona inyanga kumbe ngenyanga ezweni ukwenzela ukuthi sibancedise lathi sikwazi ukukhuluma lo khulumeli ukuthi hayi abantu laba phela imali abayifakayo isinazi ukuthi ngabafakele imali labayifunayo.
Ngilethemba lokuthi konke lokhu sokucujungiwe ngoba bahlezi bele mhlangano lapho abahlanganisa khona amakhanda bexoxe ngalolu daba. Njalo siyananzelela ukuthi lanxa kungenziwa lokho baningi njalo abanye sokule nhlanganiso ezimbalwa ezithi lazo zizakhalala umsebenzi. Ababalisi abafundisa emaphandleni bathi labo ngomvulo abayi ezikolo bazalandela labanye. Pho singalandela lelo cebo linganceda yini?
Angithi lathi senzele ukuthi singabahlali beZimbabwe sibancedise. Sikwazi phela imali engeniswa ngamadokotela ngomnyaka imali engaka kati why uhulumende engakwanisi ukuthi ebafakele le mali abayifunayo. Besithi ake lihlale lawo phansi amadokta kwelilanga lawo libanike i-platform bekhulume bethu ukuthi thina imali esiyibona siyifake ezweni imali engaka kodwa siphiwe imali engaka.
Ye kodwa izisebenzi zikahulumende ikakhulukhulu kabafaki phela imali elizweni bayelapha nje abantu nje bese behola imali njengezisebenzi zikahulumende. Njengokuthi umbalisi nxa efundiswa umntwana eklasini uyabe elethe imalini elizweni, angithi ulethe imfundo odokotela labo baletha ukuphila nje ebantwini.
Yayizinto eyishoyo mama, kodwa masikhangelelelesikilo kathesi impilo yena lesiyiphilayo ikhona yini imali elizweni esilayo eZimbabwe?
Yikho ke la umbuzo wohulumende. Nilethemba lokuthi kanye kavuma ukuthi imali ulayo uyifihlile kafuna ukubaholisa. Wena uyathemba ukuthi akhona amagqubagquba imali ya abekiweyo kwenye indawo uhulumende?
Akula mali kuleli lizwe, imali sasiyisebenzisa imali eya kwamanye amazwe. Imali yethu eZimbabwe asilayo abena leyo sokufanele siyisebenzise kathesi ama-RTGS lama-bond note asilayo. Ikhona yini imalini esilayo esingathina nansi imali esilayele eZimbabwe le 100 billion yama-bond asilayo.
Besisatsho yena leyo phela ngoba yiyo esebenzayo. Kodwa ke kwenzakalani khona ngapho ke ePlumtree? Liphethe njani intengo yempahla njalo lesibhedlela kunjani?
Ya intengo yempahla yona ikhuphuka nearly every day. Sinje nje thina kule mango sikuyona ama RTGS kwizimeli sizisathole sisebenzisa wona ama lokuta union ale ama ecocase safi case ukuthi ube layo kuyabe kunzima.
Ye usemaphandleni umbe edolobheni?
Mina semaphandleni emakhaya sizyona lana kuthiwa yithi sivoteli izani ziwine sibili.
Ngongaphi?
Mina semango Plumtree.
Ye abantu manje khona ngapho baphila njani? Intengo yempahla iqonga njalo nxa lokuvuna bevele bengabanga lesivuno esihle, kwenziwani khona ngapho?
Siyaziphilela nje ngiyakudala ukuthi khona sikutholile emasimini kodwa zange sithole litho-ke okungako emasimini. Siyabe sidobhadobha lokhu lalokhuyana. Indlala ikhona sibili kodwa nje siyaphila.
Ye njalo umango lowo abantu bakhala kakhulu ngamanzi, lokho lukhona lolo hlupho yini ukuthi bahambe imango emide kuyathola amanzi?
Luningi kakhulu-ke lolo, linzima, luthwalisa abantu ezima. Abantu bazama ukuthi mhlawumbe bethole amanzi emadamu, amadamu asela amanzi, izikotho sezilutshwane zikhumanzi.
Hayi
ampilenze,
sibongile ukuxoxa lawe sizwe umbono wakho kulolu hlelo.
Ngiyabonga.
Ye libe lange lihle. Yeah, that is a caller from Plumtree Rural. He's saying the situation is tough there because remember there wasn't enough harvest during the last harvest season. So he's saying coupled with the price increases, people can hardly afford a meal because of the situation. Okay. And I actually spoke to someone sometime last week in the rural areas. They have suspended that program where people could buy some groceries using maize. Mm-hmm. They are saying it's no longer, people are no longer accepting that, which makes it difficult. But most are saying they don't even have the maize to begin with. So the situation in the rural areas is seems to be equally bad.
Yeah, let's take a caller. Hello, caller. Hello. Vabanda makadienyu. Hello, caller. Mkoma Victor muripo iripanare. Hello, Mkoma Victor. Maybe Mkoma Victor vanesa nekumira asi regaite ndezve kuna mai karenye kana muchiripo panare. Hello.
Hello.
Ehe, tirikutaura nani? Hello, caller.
Hello.
Ehe, taurai tinzwe.
Ndi Mkoma Donald.
Okay, Mkoma Donald, zimai volume yenyu ikoko because ndiriku zvinzwa ikoko.
All right, ndiri kuti mavhira. Mavhira sei na mai nide tikareni.
Aiwa, munogona kutaura nawe ibva imangoti gagaga Mkoma Donald.
All right, maita basi. Regati tende hangu honorable. Hava kuzvino vandaira zvava chiri MP kuzvino vice president. Regati tende vice president.
Amai karenye muripo here apo.
Oh, ndiripo magadi yenyu Mkoma Donald.
Ndinofara chaizvo tete, ndinofara chaizvo. Ndidangotenda nezvamunoita nekushandira nyika yenyu. Ndinorangarira chose pamaimbota nzendo dzichinda kuAmerica mutsarudzwa. Kwete kungosarudzwa, kwete kungofamba, maitotsarudzwawo zvokuti munomirira madzimai ikoko pamimwe mitangano yakare kubva kare.
Ndizvo.
Chokuti vanhu nyika yedu inofana kuti vanhu varimo havana zivo, vari kuitungamira pari zvinhu havana zivo. Havazivi kupraioritiza zvinhu zvine basa nezvina basa, vanongoti zvinhu zvese zvina nebasa rese ndezvimwe zvavanonyanya kukoshesa. Varitengera namota dzinodhura, kana vakatenga ambulance, mototi ambulance inongova mota inongovadhivaiwa kana inongomodhivaiwa kana kwandamu. Vongotenga yongofichiwawo zvinoita kuti mota iyi ive ambulance, but ino vanotenga mota dzinodhura. Kana tazvisika pa kuti iko muzvipatara vakutanga kuti masangeni ko mota dzavo dzimarenje anenge achitengerana marenji rovha mabhenzi havazvioni zvasiyanei.
Aiwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ngatione nyika yako kwende kuri kuondonga kwese kwa kuti wozoenda kuChina India wakuita gachidzanwa hazvinyadzisa
ndizvo
kuadmita kuti makakuma makauraya heyo dzidzime nogame mingozoona takauraya nyika saka tingokumbira kuti murambe mjingo wadzosa mutreki tinoziva kuti vanhu vakaoma musoro asi tiraireza kupoti kwamunogona napo sekuita kwamunotoita ikoko zvinopati izvinei dzimwe nyika dzinoona kuti imi muri kushanda penyu muri kuita pati yenyu muri kupleya asi ivo havo vanhu vasinganzwisisi se tinozviona nyange nesu sevatedzi sevatsigiri venyu tichiona kuti muri kupleya roo yenyu chaise sezvazvinofanwa kunge zviri vanhu vasingateereri chete asi zvinofanwa kunge zviri pachena nokuti kana uchizondokwirawo ndege uchindaa kunorapiwa kurapiwa kuti wava musoroka zvinhu zvinongonyadzisa ivo mune nyika muri vakuru munyika menyu kuchakonzeresa kuti musagadzisa health system yenyu inakiti.
Aiwa, mashoko makuru kuti mukoma Donald tinokutendai. Amai Karenye mamuri kutaura imi kuti muri kuuya iko kuno kuAmerica, muri kuuya rini uye zvemuri kufambira chii? Hello?
Mari.
Taura henyu?
Ndati pandichauya ikoko ndichauya kuzoona kustudio kwenyu wozoisa nyaya yacho pamhepo.
Aiwa, ndizvozvo. Batai henyu makadaro chimbotora kola.
Yebo ke ngubani esixoxa la ecingweni?
Ngucolin Dube kwehingwe lapha ePlumtree.
Okay, ha lamhla abantu bePlumtree basifonela ngempela. Yebo ke ndingasinika umbono wakho ngalolu da.
Hayi thina silo Dube olukhulu kakhulu ngapha. Hayi thina vela hayi sisebatho ngasathi silahliwe ngapho vela hayi silahlekile ngapha thina vela hayi.
Uthe yisiphi isigaba okusi?
Sikohingwe.
Oh Hingwe. Kungani usithi kungani lilahlekile khona ngapha?
Ha
Kodwa nxa umuntu kuyikuthi uyahamba ebhanga ke ibhenki ukuthi ayidinga imali yakhe uyayithola yini kulabo abasebenzayo njalo lalabo abathengisayo bayathengela impahla zabo yini ukuthi beyibambele imali.
Imali vele akutholakali imali lapho eplumtree vele hayi isizwe sikhala bekhala nje sithi ikukhethe nale yawo le hayi ngiyakuyale mama abantu la. Manje ukumbelela abantu emabhenkini lapho becela ukubathengela manje hayi kwayini hayi kuyaphitheka ngapho.
Ye manje liphila njani khona ngapho abantu badlani lani liyazibona impahla ezidulayo kuyini elikwenzayo?
Hayi sinasenzi kutozitshona kuthiwa kuyasetshe zemasinini la kusetshe zelona lo mungu nyana vele lakhona abantu bakhona abangeneleyo mhlawumbe uthole kuyithiwa balutshana bangakhi mhlawumbe lapha emakhaya esigabeni kuphela kuyitheni ngakhi ngakhi nje kuphela hhayi akulalutho elidliwayo ngazo.
Kanti abantu sebeqalisile ukulima?
Hayi akukalinywa
akulalutho ngobe mangaluthi emasimini bayabesenzayo
bayebebiyabiya nje kuphela
ukuthi bayalungiselela. Manje laphana sasibona kulezi inhlelo ezithize ezazinika abantu ukudla kanye lolunye lukahulumende ukuthi asebegogile labantwana abancane baphi ukudla abazintandane liyakele kubone yini khathesi lokho?
Ababaliweyo nje kuphela ababaliweyo bambalanyana nje kuphela bangenayo.
Oh kodwa bakhona bakuphiwayo.
Ababaliweyo nje abalutshwane.
Ah yebantu. Hayi kulungile sibongile ke ukuxoxa la.
Kakhulu mama.
Yebo uhlale usichayela ke ucingo. Isikhona. Yeah, that was our caller from Plumtree saying more or less the same thing. They in the rural areas they don't have much. He says they can have to access cash for their daily transactions. Yeah.
It's so sad, but I'm liking that today we were able to hear, you know, the voice of those in the rural areas, you know, really articulating on what's going on in the areas. But just to read a few comments from VOA, Shona, there's Elijah Mashi, Varipanapa, Tabitha Manyoni saying, please call me. She's one of our top fans on VOA Shona, so we are trying your call to call you Tabitha Manyoni kuti mupinde muchirongwa. Tombozukira kuna mai Karenye muri kunzwa nyanya vari kutaura vari pano vari kutaura kuti matambudziko akawanda munyika kutarisa futi nenyaya yekuti mari haisi kuwanikwa nezvimwewo ndezvipi zvimwe zviri kutariswa nemadzimai pari zvino munyika?
Madzimai zvizhinji zvavari kutarisa ndezvekuti mavelas kana uri munhukadzi unomuka uchitsvaga cheuviri kuti uchengete vana vana vaende kuchikoro vadyawo chaunoti at least vanoenda vachinosustaina kuchikoro asi cash haisi kuwanika. Tina vana mai vakura mapenjeniyas mari yavo iri kudyiwa iriko kumabhengi vari kuuya vachirara mumabhengi mari havasi kuiwana mukatarisa mazuva maviri mashoma apfuura takaona vana gogo vachiitova sekunge vana vadiki vachiti vakaendeswa uko voenda kureserve bank vodzorwa mari idzodzo havasi kudziwana vapiwa mari yacho iri kutengwa item one chete saka zvakureva kuti vana mhama ivavo vana gogo ivo vakura vazhinji vacho ndo vava kuchengeta vana nherera dzakasara munoziva muno muzvirwere zvakawanda vana vazhinji dzakasara dzamachildhood families vana gogo ava vapiwa ka $60 ikako kari kutenga chete 10 kgs yehupfu zvoreva kuti madzimai vari kutambura mustreet macho mavelas muri kuona mari nyowani ma-$20 ma-$50 ma-$10 ari kutengeswa mustreet muridzi wemari idzodzo ndiani zvoreva kuti vakuru vakuru vehurumende ivo vari muzanupf ndivo zvemamani changers varidzi vemari nekuti vakomana vaya vatinoona munana 40 vatinoona munana moto moto vari kutoshandira ivo
vakuru vakuru vezano zvoreva kuti havana chavanokwanisa kuita nekuti kurarama kwekuti kwatiri kuita tichitambura iwo ndokuinjoya kwavo kwavanoita saka munhukadzi ndiye ari kunyanya omerwa neupenyu mwana akabva kuuniversity haana basa mwana ari kuattachment haana mari yebasfe basfe yakubva kuchitungwiza kuti uende kuharare wakuda 10 RTGS ukamautifulaya mari iyoyo mari chaiyo chaiyo yemunhu ari kushanda haikwanisi kurarama zvakanaka zvoreva kuti hurumende yedu haisisina basa nemunhu nekuti dai vaine basa nemunhu maiziva imi mavhenasi kuti ticha aienda achinopera chikwereti on 0% achiisa masofa achitenga midziyo achitenga chero motokari chaiyo mupurisa the same musoja ndizvozvo but vakuru vakuru ndo vari kurarama isu vepasi nevanhu vazhinji ruzhinji rwezimbabwe vanhukadzi iwe chimbofunga mavhenasi kuti pamba kana mai vaine vana vatatu vanoda masanitary pads sanitary pads mavhenasi kune vana vamwe vaya vanoriedza vanotenga maowe iwayo masanitary pads ari kuita 25 RTGS zvoreva kuti maiwo vari kuda 25 RTGS multiply by 3 pamwana zvoreva kuti is about 75 RTGS multiply by 3 muchifunga kuti serural mother asingashandi zvoreva kuti vanhu vakudzokera pakare kare paya pekushandisa zvinhu zvisingakwanisi kushandisiwa vana ivavo vakupedzisira vaane cancer
Honorable, regai ndimbokubatai ipapo. Tine makolas 2 akamirira regai tivatore vamwe vangada kunge vari kutaura nemi regai titange nemudzimai muzvare Tabitha Manyoni pindai muchirongwa tinzwe mafungiro enyu.
Hello Murise.
Aiwa tiri wadi taurai tinzwe.
Ini ndoda kutanga namadhonji taiwa apa mashopo kumberi. Uye zvenchiwa kudzoti aiwa isusu tinokutsigirai inde kumusha kwangu kumakonde uko. Vanokuda zvisingaite vanhu vemdc demtimbovatsikawo vedu vekuzi mafanza nongoti isusu hativazivi vanhu vacho tinongovavhotera but hasatambovaona saka naizvanda unoti nhasi vemdc atopfiye pamhepo ndatiotichivaudzo tikwanisiwo kumusha kwedu mumbouyawo vambokuona iyo kuzi vanongomachemberani achingota kuti mdc imotongwana nachamisa hatimuzive saka naoti madha mukamboitiwo mukanembosvikiwo kumakonde after chinhoi kune vari kukudai zvisingaite ikoko mafanza akatokumirira isingaiti hakutombonora zano hakuna munhu anotomboda zano vese nongoti mdc chete saka ingosvike mungotorawo mashoko ekungovafadzawo chete kana kungovaonawo kuti vanhu vagofara uyezve tinongotiwo ii tanzwa nenzara mekarenyu nzara tinire hangu muharare but aya mudhara chamisa demambozo kuti mafanzi enyuka anzwa nenzara demamboita plani kuzi magunduru aya hapana zvaari kuita inde futi zvikutaura namatema dada zvotanziye tinoenda muso 25 kunomacha zvemasanctions board hatiko ko kungavaende so hatisitori right nenzara yedu kungavaendi bcause isusu patinoenda nomacha tichipinda mutaunita demo vanotidzinga vachiti hatidi kuvanhu vanoita demo saka tinozovabatsira pamasanction netakamira sani ngavaende vazviviririre tione kuti vachamabudisa here isusu zvemachinja ngasiyana nezvo iye ndoda kutorawo kuti ne vadiweka mambotibatsirawo patransport chikafu mapeya yedu haasi kungokwira tinongoramba tichingokwidzirawo chikafu mapeya haasi kukwira saka mimiwo ndongotoo vakuru muri kumusoro ikoko miraiwo veduwe titireo plani tanzwa vana venyu tanzwa tiri kumira nemi pamavhota asi timiriireiwo tanzwa kwatinogara tizvo zvinonzi vemayadi ngavahori 160 kana nemiwo munozvionawo se pamunoende weparliament muvabvunzwe kuti 160 yamba make kaziyambe anodye 160 iyoyo mumubvunze kuti zvakatotaurwa nemafanzi yedu kuti tiri kurwadziwa kuti inganzi 160 chokwadi ndine vana 5 tiri kurwadziwa vedu timirirewo nechikwatare zvi tiungorwara but hatina anotirapa tokumbirawo motudzirawo magunduru aya kuti taneta navo ngavatisira chamisa atonge
tiiai munangagwa vasaende kuchipatara vanotipa stress vozi nai munangagwa vanenge vachienda kuchipatara toongororwa gomarara havatipi mushonga saka vasatipe stresi ndoonekwa ndine gomarara inini ndotadza kurara ndinorapwa nei pasina mushonga please nainangagwa vasaende kuzvipatara
vana Manyoni manje mauya nguva yakudyanana panapa ndofunga tasarwa ne 30 seconds yaito mai Manyoni but batai makadaro Esther our time is really running down, so maybe say a few
things. Yebo ke sibonge ke bonke abasixhathe kuhlelo lwethu lanamhlanje lapho ke besihlaziya ukuthi umomo lo abantu abathu bathwalise nzima wezomnotho welizwe uhamba njani ke abantu sesizwile bonke ke ukuthi kunenge okubahluphayo emadolobheni lemaphandleni njalo bebesitshela ukuthi emaphandleni kunzima kakhulu ngoba vele lesivuno besingasihle ukuthi ke nxa besiyemavinkilini le ntengo layo ayiqaleki okwenza impilo ibe lukhuni kakhulu. Sibonge njalo labo ke ababesilandela kukhasi lethu leFacebook. Sidibaneni njalo ngeviki ezayo elivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Would like to thank all our valued callers and also our guests, Lynette Karenye, the VP for MDC, led by Nelson Chamisa, for having been our guests, and all those that were following with us on VOA Facebook page. Yeshona, please like our page and continue to share. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.